vegrief yoro varimira chibage nedonje revagari vekuchisumbanje pasi zvekuti kutaura kuno vane hurongwa hwekurimira rakawandisa asi vanga varimira 5 hectares zvazotadza kuramba chichienderera mberi nekuti varimi vazhinji vazosimudza musoro vachishinesana nekambani kuti maakurimira sei zvinhu zvedu nguva yekurima yapfuura uye yanguva yekukohwa
vaita izvi ndiani
kambani yegrifi vachishandisa matractor avo tingati pari zvino gore rino mvura yanga iri kunaya zvakanaka saka varimi vatomisara nemavhiki maviri ekukohwa ndopazvaitika zvekuti zvinhu zviri kushungurudza vagari kuti seiko zvaitika nekuti zvinoratidza kuti ukama hwagara huripo pakati pegrifio nevagari hauna kumira zvakanaka nekuti hapana kutaurirana hapana kunzwisana saka mibvunzo mikuru ndeyekuti seiko zvaitika munguva yekukohwa yakukwana zvinoratidza kwatiri hutsinye
ndo zvatoda kuziva chii chaitika apa
hatingangoti pane makakatana agara angoripo atove nemakore anoraudzira 89 kana tingautautasvika decade yekuti pane muganhu iri kunoita kuti miganhu yevagari negreenfield inoperera papi uye ukama hwegreenfield nevagari panyaya dzeminda huri kufamba sei saka zvaitika izvi ndechimwe chezvinhu zviri kuratidza kuti kunzwisana nekutaurirana hakusi kufamba zvakanaka
chibage nedonje zvese zvarimirwa kure
zvarimirwa pasi kutorima nematractor vachiri zvipfutsira pasi zvekuti ivo varidzi veminda idzi kunyange vamhanya mhanya kuda kunonhonga zvarimirwa izvi hapana chiri kubuda nekuti chibage changa changosara nevhiki chete kuti chichikokorwa donje racho ranga ratove nemabhora raakuchena saka zvinhu zvinoshungurudza nekuti vese vanga vachiona zvichiitika izvi vanoona kambani iri yaine hutsinye nekuti kunyange kwazvinoitikawo kune dzimwe nzira nyika kana kuti kumatauni kuti unongozwa kuti vemunicipariti mapurisa aya kana vanhu vakarima vasingafaniri kunge vachirima vanopihwa mukana wekuti vabvise zvinhu zvavo kana kuudzwa kuti dai maita mavhiki maviri kana pano nepapo asi kambani haina kunge yazviita izvozvo ndopatiri kushungurudzikana
makamboendesa nyaya iyi here kumapurisa kana kuti kwashe
iyi nyaya yeukama hwekambani yegreenfield nevagari haisi itsva vazhinji vagara chiziva kuti taane makore anoraudzira 8 ichingotaura nezvayo tingati madzimambo edu kunza kuna chief garahwa mapurisa aipachisumbanje inyaya yanga yaenda kumatare magweta edu ezimbabwe lives of human rights inyaya yavanomirira inyaya yakaendeswa kuparliament portfolio committee yeyouth indigenization and economic empowerment uyezve pari zvino kutaura kudai inyaya iri mumaoko ekomiti yeparliament yelands kambani yaramba ichiregedzwa ichingoita mabiro ayo munharaunda ine vagari vane kodzero vane hurumende tochishaya kuti hurumende inoregedza sei kambani ichiita zvakadai hutsinye kuvagari
saka pari zvino pazvaitika nhasi izvi mambotumira shoko here kuhurumende kumapurisa
sekuchitaura kwatiri kuita kuno iyi ndiyo imwe yenzira dzekuti vazhinji vateerere nekuti vanogara vachiteerera chirongwa chenyu che-Studio 7 asi isusu seveku-platform for youth development trust taudza mapurisa nyaya iyi taudza vekotiko nekuti vazhinji varimirwa pasi ava vanhu vanopihwa mbeu nehurumende yedonje mbeu nehurumende yechibage yatoti presidential scheme saka vekotiko pachecheche inyaya yatoo maoko avo tiri kubatsirana navo kuti tiite quantify kuti zvarimirwa pasi izvi zvinokwanisa kuita marii asi hazvizvo zvega zvataita tamhanyisa zvenyaya iyi kuparliament portfolio committee yavadya jena yagara iri kubatsiridza nyaya idzi kuti zvibude pachena tamhangara zvenyaya iyi kulands commission